three president vakati vapedza vakataurapo vakautungamiri vemusangano vari pakati pekuriita pakangodaidzirwa vakuru chete and tinonyatsoziya nyaya yekuti vadiki vapinde onai zvakaitwa kucabinet cabinet yakapinda ya2018 ine vana vechidiki vakatowanda kupfuura vakuru saka hapana munhu ari kuziya nyaya yekuti vadiki vapinde nekuti vakadzi vapinde kupfuura vamunangagwa havasati vapedza kuvaka nhengo dzavo dzecentral committee saka ngatirege kuvaenderera pamberi nhengo dzavo dzepolitibiro ngatirege kuvaenderera pamberi tinofanira kuvamirira tivape nguva vaiti basa ravo nekugona kwavo
mubvunzo wekupedzisira vamwe vari kuti bato rinenge rine motokari dzakawanda kudarika maambulance zviri kufamba sei ambasadi
maambulance ibasa regovernment government iri kuita kuti ichaona iri kuita zvakawanda zvirongwa zvekuti nyika isimudzirwe tiri kuvaka mapower station tiri kuvaka maroads tiri kuvaka tiri kuita mainvestments basa riri kuitwa negovernment rikataraswa nebudget reparty government kubata hakuna kana mari kugovernment ndokwatiri kuisa samaoko edu nezvirongwa zvokuti nyika ibudirire kupfuura kupati kupati pati ndotokuziyaina hakuna zvese zviri kutaurwa izvozvi kuti tiende kunotsvaga mavhoti kuti rambe ibiri mupati tinoda motikari ndazvo chinotanga ndechekuti maramba muri mumasimba here and machairman ebato akapiwa emadzimai nevechidiki vane kodzero yekutenderera kuti tiende kunowana vhoti ndatida kutaridza kune vanhu kuti vanotisapota topinda maelections towina hurumende yomuyo yedu yanyatsomira yakasimba tapedzana nochamisa saka tiri kutarisana nekuti tida kuvaka mavoters emaelections ari kutera basa guru irori nhando rinotanga munyika kuti mave nekurongana pakati penyaya dzepane zvematongerwo enyika mukashaya kurongeka pamune zvematongerwo enyika munoenda kusivhu wo munoenda kumhirishonga izvi hazvikodzere kuzimbabwe ndosaka hapana chakashata kuti bato rive nemotikari kuti rifambise shoko repundutso riri kuitwa namunangagwa pane nyaya yekuti dai nyika yaenderera pamberi kuti gavhumendi isimbe ikokwanisa kuramba ichinyendesera upfumi hwezimbabwe kwakanaka kwakajeka kwakapfuma.